vachitaura pamusangano waitwa nenational association of non-governmental organization kana kuti nango wekuziya nzira dzekudzivirira mirishonga mumapato vemasangano ekodzero dzevanhu vanoti mvonga mupopoto iri kuitwa muzanupf nebmdct inotungamirirwa navanelson chamisa musarudzo dzemaprimary elections amai sungano zvarebwa nashe nhengo yemasuku united residents and ratepayers alliance kana kuti mura vakurudzira vemapato kuti vasaita mhirizhonga pakutsvaka vamiririri vavo
isu sevagari tinenge tichitarisira kuti pasarudzo dzavo dzemaprimary ngadziitwe zvitsvene zvisina mhirizhonga conflict dzose dzirimo ngadzipedzwe kana vaita maprimary elections avo pasina conflict zvinoreva kuti nesu zvinotinakira asi izvi zvavari kuita munongedzo wekuti kana vapedza kuita mhirizhonga mapolitical parties avo dziyapararira futi toshaya election yakachena saka kuti tiine election isina mhirizhonga mapolitical parties pachavo ngaatange apedza mhirizhonga dziri maari yatingati indira party violence ngaipere kumapolitical parties ose mdc zanupf tinotarisira kuti ngavaite maprimary avo murunyararo even vachaita marirani avo ngaaitwe murunyararo tisaona zvakaitika pane akapera hatidi maconflicts ngaasoroviwe tigaita election yakachena
vagilbert svanda nhengo yezimbabwe civic education trust kana kuti zimset vatsinirawo vachiti kunetsana nekurovana kuri kuita nemapato pachavo kunotyisa uye hakupi vanhu chivimbo chekuti sarudzo dzichaitwa murunyararo
izvi zvinotityisa semasangano ari kurudzira kuvaka nokuchengetedza runyararo nokuti tine chiona sokuti zvinhu zvatinenge takaipedzera nguva tichidzidzisana nevanhu zvaakudzosera vanhu mashure uyezve zvinotipa kuti kana tanga tatausana netsarudzo dzose dzenyika zvinenge zvaakungoreflekta zvinhu zvataona zvichitwa nemapati dzatatitarisa kuti achaita zvinhu zvavo mune zvakanaka saka zvichapi chivimbo kuvagari nevaya vanenge vachifanira kuzovavhotera tinenge taakuona sokuti nyika inozopedzisira yapinda futi mubongozozo rokutanga kutaona vanhu vachingotatsura pane kuti vanhu vavake nyika vachienda mberi sokufunga kwatinenge tichiita
asi vadhumisani munguchini mumwe wevarwiri vekodzero dzevanhu vanoti kunetsana nemhirizhonga iri kuitwa mumapato ezvematongero enyika vachitsvaka vamiriri vavo kunogona kungoperera ikoko nekuti mutungamiriri wenyika vaemarson mnangagwa vavimbisa kuti sarudzo dzenyika dzichaitwa pachena uye dzisina bopoto
kwete idzi inyaya dziri ngoitika mumusha asi tikuona kuti patoenda kumaelections free and fair inonyatsoitwa zvakanakanaka mhirizhonga dzemumapati zvinongowanikwa mudzimba dzese vanhu vando dhemokrasi yacho zvekuti vanhu vanyatsokwikwidzana vacho vanodiwa nevasingadiwi vanhu vachinyatsobudisa zviri pachena zvavanoda nezvavasingadi asi tikuona kuti patakuenda kumanational elections apa unenge wamusambo unenge wasiyana nekuti mutungamiri wenyika ari kunyatsotaura kuti nyaya yefree and fair iyi ndodonzo ravo regore rinoyo uyezve tikutoona toti nezvatikuona mumapepanhau nemumatv nemumaredhiyo zvakatosiyana vanhu vese vari kungopiwa mukana yakangofanana yekuti vadi vakampeni
mutauriri wemdct mumasvingo vasimon mupindi vanoti vari kuita chirongwa chavo chekutsvaga vamiriri murunyararo
fedza panyaya yekugadzirira kwedu pamaprimary elections this week is the final week yekuti tichava nefinal list yemacandidates edu but maconsensus they are working very well in almost all the constituencies people are sitting down and agreeing so by end of this week we'll have completed my primary
ukuwo mutauriri wezanupf masvingo varonavati ndava vanoti kukakavadzana mubato ravo hakuzoenderera mberi kana vosangana nemamwe mapato vachiti vanenge vakabatana votsvaga rutsigiro kuvanhu zvakanaka murunyararo asi vanoona nezvematongero enyika vanoti zviri kuitika mapato ndidzo mviromviro dzekutanga kwemhirizhonga pachaitwa sarudzo dzenyika ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini gandi maramba